Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 10th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis currently afflicting the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us tonight. We are talking about the worsening economic situation that continues unabated.
Last week, President Emmerson Mnangagwa announced that the country will have its own currency before the end of the year.
This announcement sent the value of the official currency, the RTGS dollar, tumbling against the United States dollar.
This also caused the prices of some basic consumer goods to spike, with workers demanding that they should be paid in U.S. dollars and not in the weakening RTGS dollar.
There are also reports that social media is fueling the price hikes as people adjust their prices after hearing price hikes on social media.
Join the show right now and tell us what you think about the economic situation and how you are coping. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, and you can also get us on our WhatsApp number, and the number is 001-202-465-0318.
Ongo vadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nenyaya yemamiriro akaita zvino munyadzo zveupfumi munyika. Tinonzwa vakawanda vari kuchema kuti mitengo yezvinhu zvizhinji zvinonyanyodiwa nemunhu zuva nezuva iri kuita chamuramba mhuru. Kutiza kwacho, zuva nezuva unomuka mutengo wechinhu wachinja, asi mihoro iri kuramba iri pairi, zvichiita kuti vakawanda vange vachichema kuti vachitambiriswa mari nemari yekuamerica yeus dollar, nekuti vari kuti us dollar rinenge riri kuti parinenge rakaroverwa rinombotora nguva risati ratsukunyuka zvichienzaniswa neRTGS. Nekuedzawo kuti vange vachiruma nzeve vana vezimbabwe, mutungamiri wenyika Svondo Rapera vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti dzimwe nguva zvinhu izvi kuti zvigadzikane panenge pachida mari yemunyika yavakati ingangonge yavepo panopera gore rino. Zvichiriwawo kuti nyika inenge yakwanisa kubva muRTGS nemubhondi umo inenge yaane mari, kana kuti kunogona ngoya zvakare rimwewo zita remari inenge ichishandiswa munyika, asi vari kuedza kuti inge iri nzira yekusunga kutiza kuri kuita mitengo yezvinhu nekuderera kuri kuita mari yemunyika. Asi vakawanda vanoti izvozvo zvakabva zvaita kuti mitengo yezvinhu itange zvakare kuita chamuramba mhuru. Vamwe vari kuvengawo kana kupomera mhosva madande mutande social media. Hanzi vezvitoro vanogona kuti vakaonawo pasocial media, nokuti vazhinji vanopinda muchitoro, vopinda mukandemiri stores, obva aona mutengo wemafuta 2 liters iri kuita $3. Obva angotorawo picture kuti ukuyakwira ya $3, vamwe vachiri kuita dollar. Saka vakazoona pasocial media, hanzi vamwe vanobva vangokwidzawo mitengo. Ndo zvimwe zviri kuitika. Saka nhasi tinoda tingokurukura tinzwe kuti zvakamira sei matunhu amuri, muri kurarama sei. Asiwo pane some positive, Chris. Tinonzwawo vamwe vari kuti mafuta ekufambisa edzimotokari anenge akuwanikawo pano nepapo achiri kuti netsei, asi haachanetsa sezvaazvichimboita kuita mbiri yekushupa. Saka vamwe vari kuti zvinhu zvinenge zviri kuimprovawo kudivi iroro.
Jonga, vacho njalo vanye, kodwa vanye vati hayi ngenxa yokudhula kwangontengo yamafuta iko abasenelisa abantu ukuthi bagcwalise imota zabo, yiko ke sekutholakala amafutha kalula. Yebo, kambe mahlabezulu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngodaba loku kukudeka kumnotho welizwe lapho esibona khona ukubana abantu abanenge sebe sithi impilo isiwomile ye bakhona abalutshwana bathi hayi impilo ilokhu ibahambela kahle siyazi ukuthi ngabalutshwana kakhulu laba uZulu mathupha hayi uthwele nzima izisebenzi zithi asibhadalweni ngedola lemelika ngoba imali le yama RTGS ayilandengwa ayila value ngesilungu okwenza ukubana abantu baphile kanzima kakhulukazi yilo ke udaba olusegudwini lamhlanje asihlinzeni jonga
ndizozo Christian ndinzwa utavana va comfort muchekeza vari parunare ndeve sangano re Consumer Council of Zimbabwe rinomirirawo isu vatengi vanonga vachisangana nemitengo yatiri kuchema kuti yakwira iva achingamidze Chris
Yebo mnumzana mchekeza we will first of all have our conversation maybe in English and then I know you are fluent both Ndebele and Shona. Welcome to the show.
Fine, Chris, how are you?
Fine, sir. My first question is on the current situation. We understand that some of the price hikes have been fueled by social media. Can you respond to that?
Yes, that's very correct. Some of the price hikes has been caused by social media. We have such examples. Last week, but one, there was a situation where social media started speculating that the price of fuel, petrol and diesel has gone up to $8. Some service station attempted even to change the prices and sell at that price. So many a time, social media speculate and they influence, they inflate the prices.
Mm-hmm. But how credible is that? Because we understand from some sources that the price hikes were actually from the government itself.
Not from the government itself. The government does not control prices. We don't have the Price Control Act. So there are no prices which are being announced by government. The only time where government announced the price, like the price of fuel, it's a controlled product. Government announces the maximum price of fuel, but you'll notice that it's one of the few items where government is a hand in terms of price controls. But all other products is the law of demand. Then last week also, the Grain Millers Association, they also announced the price increase for their products, mealy, rice, salt. But it's not more from the government, but from the producers.
Mm-hmm. But considering the way prices are rising on a daily basis, how are consumers coping?
It's really a challenge for consumers. Consumers are not coping at all. Prices have been going up, especially in RTGS, whereas in the United States dollar, they have been remained stable. So consumers, they are getting their salaries. Almost 90%, if not 99% of the workers are getting their salaries in RTGS. And that's the current, which is greatly affected by the price increases. Consumers are finding it difficult to make ends meet.
So okay. In these circumstances, what advice would you give to consumers?
Yes, the advice we can give to consumers, really, it's difficult these days. We have to find something for the consumers. But advice on its own, when becomes more for theoretically, when on the ground things are different, I think the government has to intervene. It's more to do with government rather than consumers. where the government has to intervene and also put a stop to these prices, daily price increases.
Yes, but how does the government put a stop? That will be tantamount to price regulations or price control.
Not to price control, say, but there are certain issues where we also need a round table between the producers, the labor, the government. That type of that negotiation, it should be taken serious, and all parties who are into it should be honest with themselves and they be frank with one another.
Thank you so much. Vamuchekeza ramba nyimuri parunare timbotora muterere wedu kutanga tina vama vudza parunare makadi baba. Eh muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Francis Town Botswana.
Botswana, aiwa tinotenda kuti maita ndimi muterere wedu kutanga pachirongwa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatirikurukura.
Ndinotenda. Varume ngatirege kunzenga nechikumwe. Because tika nzenga nechigumwe ka hakuna kwatiri kuenda. Because if there is a government should put the control of everything. And amuruma ari kutaura ari kuti yanzi government haifaniri kucontrola maprices. Basa raenderei kuvanhu vano. Because vanhu votambura ihurumende iripo. Tibatsire. Petro yakaannounzwa na president kuti yakwira instead of Minister of Transport. At the end moti nima hakuna price control. And this is why I don't understand it there. Inorewe izvo.
Regai tipe mkana vamuchekeza vakupindure. Vamuchekeza atafunga manzwa mubvunzo wapuwa na vamavudza. Hanzi ngatiregei kuhanda nechigunwe panyaya iyi. Let's not hide behind the fingers. Panofanira kunge paine maprice control.
Ichokwadi. Maprice control pane panofanira kuvapo. Zimbabwe ndofunga totoziva situation kwatakabva. You remember around 2005, 2006, 2007 pakamboiswa maprice controls. Experience ya takayoba nayo ndio kuti mashelf o sakasarari empty. Pakasara product isingawanikwizva chose. Currently munhu akapinda masupermarket edu muno muZimbabwe pose yakafanana masupermarket ari kuBotswana kuri kufona mufoni ari muterere ari in terms of stock irimo. Saka price control ina ma effects ayo. Chatiri kukurudzira nechokutizvo pasati pasvika pandano rokuti zvinhu pachinzi pachiswa price control. Vanogadzira zvinhu nehurumende navashandi navanotenga vagare pasi vavonisane vose kuti tose takadai, we need each other equally. Unotengesa unoda vanotenga. Kuno chwe tengesa $23.
$23, muka itinge
$23.
RTGS, sorry.
Alright, RTGS, muka itinge when some mapura, imari. You see, Wakuru, let me be honest with you. Kana tili kutitataza kuita sinoga. Government in Zimbabwe hatisi kumbo, hatina tambu ziko. Atimburira nedambudziko kana one time. Dambudziko redu muZimbabwe iwani. Rekuti isusuka hatisiri transparent. That's one. Mari ikabva kumamines iri kupinda muhumwe mamuseyamwe. Right? Mari ikabva kuzinara iri kupinda mumaoko amuseyamwe. You understand that? Saka vanhu havana izvo vari kuwana zvachose. Munga tambura mukaidini mukaisa Maria kadini na dini. As long as you don't fix there, there is no way that goes.
Ah, maita wama fuzaragaiti tuare mwe mtereri. Thank you so much. Maita basa. Tinani mtereri parunare?
Muna Brother Robert Zindoga.
Brother Robert Zindoga, muri kupi?
Muri kufona, muri ku South Africa. Ndika ya kutizira.
Muri ku South Africa. Ndizo, zwa tipeo pumba zenyu.
Right, so ndamutanga nekutini ndi nofara nekwaraka nawe kuenda pamhepo ngoma jonga.
Thank you so much
for the third time. Right, ini maoni rameta zvinhu kuti wakuru vari kutungamira kumberi uko havakundikana pakuti ipo hatigoni kuramba tichingopurinda ari zvisina zvisiri of any value. Zimari zvekuti zvikapurindwa nhasi yombonzi vali yachakamira yakadai nguva diki diki hati chisina vhali chakuchindwa kwakuya timwe takamboita nanzi mabhera noti tikaenda kumabhodhi tikaenda kuchi ezvozvo tiri pamaharatgs zvese izvozvezvo kutunga kwembudzi hazvina zvazvinotipa kuhanda seri kwechigumwe zvataurwa nevakuru avo. Nyaya inodikanwa ndeyekuti tinoda inonzi foreign direct investment. Tinoda kuti industry yachine mapurazi zvopere pakuta zvisino kupakuita zvaitenga ari kuita nokuti ikonomi isine zvakanaka. Kana ikonomi yamira zvakanaka taane chekudya makambani zvaakurana then tokwanisa kuchidzariwa nezvekuraane mari yedu mari aigonongomira iri mari pasina zvinhu izvozvo.
Ya, yeah, ipapo ichokwadi. Asi chamunofunga mimi kuti chiri kuitwa kuti vakuru havakundikane chino kuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndo zviri kuita kuti matambudziko aya arambe aripo.
Hongu baba, zvirango zvinodaro zviripo hazvo asi nyaya hombe hombe iripo inyaya yehuori ndoimwe nyaya iripo yehuori urimo imomo mune vari kutungamira ivavava as ne zvi tell me the truth. Kubva pakaitwa that zeki yano Zimbabwe ari kuda kutenda yana akaprosekidwa yaunoziya.
Aiwa kumataredzi mosvanyaya dzinombogara.
Sorry?
No, ndachiti kumataredzi mosvanyaya dzinombogona kunonoka hadzi pamwe dziri kubikwa kumatare.
Pamwe dziri kukurungwa kurungwa.
Dzine dzichiri kumatare.
Alright, pakapromiswa kuti within 100 days dzinoita kugadzirisa zvunhu zvii zvakagadzirwa.
Ya, yeah, ipapo ndopatei takuchidai tatawana mukana wekuti vapindo muchirongwa tichinzwa. Asi tiri kuedza tine vatiri kutarisira vari muhurumende tikakwanisa kuvabata nevari mubato rezano PF kuti vatibatsire kunge tichipindura mibvunzo yakadaro.
Chinoeta vanhuivava vanitori kuti ndichatsinhira mashoko akambotaurwa neumwe mutereri sometime atinge last week ndechekuti vanhu vezano PF ivava vanototirwa dzamwoyo bekuti vanoita kunge vatiri kuona zviri kuitika. Mapofu ari kutungamirwawo nebofu saka havana zvakanaka zvavanoitira nyika. It's better for them to keep quiet kana vasina masolution then mwari akaita kuda kwake.
Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru Brother Robert Zindoga, thank you so much.
Okay, so thank you so much. I'll be calling quite oftenly.
Aiwa, ticharamba tichikubatawo namba dzinyitaanadzo. Thank you, Chris. That's your brother Robert Zindoga is calling from South Africa. He says the leaders have failed. Yeah, we cannot continue printing new currencies. And I think he's talking of what President Mnangagwa announced last week. And he says from bearer checks to bond notes to RTGS, and now we are planning to have another currency. And he also said that there's need to produce for the economy to run. Without producing, the country will not go anywhere. And also corruption.
You forgot the agro checks, remember?
Oh, agro, yeah, they also checks. Yes.
Yes, we have another listener. Hello.
Hello, Magadi.
I want to open you here now.
I'm going to
Kumondoro. Kumondoro. Muripapi Kumondoro Pambaira.
Mondoro ndiri pamamina, Mondoro ngezi pabumbia.
Mamina, aiwa, inga muri kumusha kwangu chaiko. Aiwa Zimbabwe yese ndeya nguzve. Ini ndinobva kwa Murewa uko. Taura yenyu baba.
Ya ndiruda kuti taura ipamusoro pe kuna miri akaita zvinhu kuno uko. Ha tiri kutambura kumana.
Mhm.
Ndisingazivi kuti hurumende dai yanga ichikwanisa dai vanga vabvisawo mabhondi aya.
Eh.
Tashandisa US because ganitarisa kuno uku US iri kutenderera zvisingaiti zvekuti maprize ehead defense dollar akati chei zvakanaka kwazvo zvekuti dai yanga vabvisa bhondi ka zvasara neUS kuti ndoda sezvinhu zvaifamba.
Mhm.
Ndomuonero andozviita.
Asi va Joe pane time yakamboti shandiswei zvakanyanya iyo mari yekuAmerica US dollar. Vakawanda vaiti yakabva yarasiswa value yayo zvekuti yakanga isisina uremu hwainofanira kunge inawo wedhora rokuAmerica. Yakungoita mutengo vanhu vakungochaja mitengo yeda kungoenderana nezvinenge zvichangoitwa bondi kana RTGS. Amuone here kuti idambudziko iro rokuita imwe nyaya yekuti vakawanda vanenge vasingazoiwana US dollar iyo.
Asi hazvina kunyanya kurasa upfumi hwedu isu varombo. Isu varombo tinonyanya kurasikirwa neupfumi kana kuti tiri kushandisa mari yakaita seUS nebhondi. Ndoona sekuti vapfumi ndo vari kunyanya kutora United States dollar vachiishandisa ivo pachavo. Varombo vachikandwa mari isina uremu zvokuti varombo vari kunyanya kuita varombo zvakanyanya.
Ya, pane dambudziko.
Kapitation said it is this dollar they una kuti vanhu vese vaigona ndo vachisimukira zvinenge zviri nani. Ukawanawo US dollar yako futi uri mumagarden kudai. Ukaunganidza red States dollar yako unogona kunge utenga uchinja kwako chinooneka. Pane pariye zvinoso ukanga vari mamuri yochayo. Munhu ari kusarudza kunga aitora US dollar iya oichinja ozokuijira iwe bhondi. Chikupa bhondi anenge achida kutenga muriwo wedhola chaiwo but nemamiri akaita zvirwa yoenda kushopu dhorari rachariri kutenga.
Iye zvinoizvi kwamuri ikoko tombopa semuenzaniso we2 liters yemafuta iri kuitawo mari.
Kana ukaiwanawo painenge yakajipa inogona kuwana ichinzi $22.
$22.
$22.25 ndo mamiri zvakaita.
Ko kana uchitenga neUS dollar?
Kana tenga ne US dollar iri kuita $2.20.
$2.20.
Kg yeshugar inowanikwa nedhola.
Dhola ne kana uchitenga ne ko kana uchitenga na RTGS?
RTGS $12.
$12. Ai pakaoma aiwa. Maita basa vazi ndo vazhou tinotenda zvikuru.
Taiwo muchitifonerawo mupazhinji chenge taiwo nhamba dzedu mupota muchibata.
Ndizvozvo maita basa baba.
Tinotenda.
Yes, that's our caller, Mr. Joe from Mondoro, Mamina, to be precise. He says the people are struggling, especially in his area, and he is calling for the government to get rid of the bond notes and adopt the US dollar. And I think that was tested and tried, and people were also calling for the introduction of Zimbabwe's own currency or the adoption of South African rand. So tichingonzwa zvakamira sei ndofunga parunare Christa vana vatavana va Joseph Chuma vanove nengo yeZanu PF vari kuvulawayo vachingamidze izvo.
Yebo mnumzana Chuma. Ndiye bunjani?
Niyaphila ngiyalanda.
Hayi siyaphila siyakwamukela kuhlela.
Siyabonga.
Ye mnumzana Chuma ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo lapha elizweni intengo yempahla iyakhwela ukunye kuyasilela kungakuhamba njani ungathini wena amafitshane?
Well ngamafitshane engakutsho ukuthi it's very unfortunate ukuthi phakathi kwethu silabanye osomabhizinisi abafuna ukunotha overnight bekhweza intengo ngendlela ezingayisizo ezingaqondakaliyo. Kulike umzekeliso lo wathi khulwa ngubaba lo osanda kuphuma kodwa ishumira uthenga nedola kunqaso kuyi RTGS sele botho plazo sangana even sina lokho let's use the current rates that are there even the black market rates about 1:8 so what would be your justification of undifaya ithuwela kule zibe fika $12-$15 khona ngale ngabe uthe kumbe uthi idola kumbe $8 ngabe ngabe sithi hayi ukuthi kuthi sidlala within that currency exchange rate but uthole umuntu sekuma extremes khona le it simply shows that someone is just trying to profit here and take advantage of the situation ekhona uthi navuke esengongonono esigcwalisa imali esikhwameni sakhe which is very unfortunate.
Ya kodwa bakhona bathi bona hayi okwenzakalayo ukwehluleka nje kukahulumende uthini wena
uhulumende kala factory uhulumende kala stolo uhulumende ukhona to just facilitate ama guiding principles of this move ukuthi into zikhambe nxa umuntu kalo njengoba ngisho ezathatha iprice yethukela $8 yesabe sithatha ID $15 ngebonload uhulumeni ngena ngathi kwabana abantu kujengisele kona ikudla kudlwangu kwabantu okumele ngabe bayenza kuthiwa yi-business ethics ejengisa ukuthi kona sine-corporate governance within ourselves kodwa at the end of the day sokufuna ubhenya uhulumende uhulumende ukhona to facilitate and make sure uyakhona kwakwenzile yokuthi ona uzamile ukudinga imali ekufaka kuma-interbank rate lawa odina abantu baba-access imali at a cheaper value yikho umnikezo uhulumende ngani so ngena ama-business people and the economical giant yiwozo azilikhavela okungali.
Hayi kuyezwakala ungabamba ucingo jongathi we still have Mr. Mchekeza I guess.
Yeah, vamchekeza varipo timbonzwawo vamchekeza kuti vanoti nemaso kwanga achitaurwa nevateereri pamwe nezvataurwa navachuma vamuchekeza.
Masho kwanga achitaurwa navateereri kana mukama analyze zvakanaka. Vateereri vari kuda kuti US idzoke. But painodzoka US ine element yokuabuswa nebusiness community. Kana mukabata zvakanaka mutereri wataura neprice yesugar. Yanga isti kwavo kumamina ikita $1 US. But tisati tava ne RTGS, the same sugar was going for almost $1.99 US. Iko sozotichazwe idzikisa chii. Kana kuti payaitwa $1.99 vaiti overcharge. Mukatarisa price yechingwa iko zvino currently chiri $3.50. But pachaitengeswa ne US chaitwa $1 US. Same $1 US kuchingwa rinono reto rate $3.50. Same $1 US kushuga ranzi ririnda pa $12. Saka mapanitanza kuti zvo business community haisiriwo kuita zviri fair nehonest kumaconsumers avo. Kana $1 US kushuga ichiita $12, $1 US kuchingwa ita $3.50. Vanhu vanongoda kutsvaka kuti saka value chaiyo US yakanangana neRTGS ndeipi. Then chepiri pataurwa zvakare nenyaya yokuti nyaya yokupindwa kwemari. Isuvo toti mari pachayo haiprindwi, mari inofanira kushandirwa ivuye ivepo. Industry inofanira kuva functional. Kana industry ikava functional, mari inogona kuvapo. But ine industry kuti inyaya yekuchema yakatarisana nehurumende, hurumende inofanira kupa playing field yakanaka kuti industry develop. But mukatarisa makore apfuura kubva pana 2009 kusvika pakati pa 2016 hapana wai apply for foreign currency nokuti mari yanga ichishanda yanga ichitwa foreign currency. Industry mvunzo atinayo kwavari ndokuti panguva US yanga iriyo mari yoga yomuno. Pasinga apply mari yokuti toda forex yokutenga zvakati. Chinobatika chakaitwa neindustry towards production chavakaita kurecapitalize equipment yavo kunze kwokunotenga mota kuJapani chii chakaitwa nguva yende munguva yakarasiwa neindustry tidai mazuva panga asinga apply foreign currency yakazara ichingowani kwa pose pose iriyo yoga mari yatatinayo dai industry yakabatisisa akazova kuti mari ichapfuura vakakonverta mari into capital vogadzirisa machinery yavo vogadzirisa maworkshop avo dai ko zvino tichitaura neproduction yakakura but hazvina kuitwa iko zvino vakuchema kuhurumende kuti toda foreign currency kuti tenge zvakati zvavaifanira kuita foreign currency isinga apply but iriyo yanga iri mari yenyika
ndizvozvo aiwa tinotenda vamuchekeza rambai muri parunhare titore muteereri allo
makadi mukoma jonga
ndakasimba ndiani avo
ndivamakoni pasouth africa
vamakoni south africa aiwa ndizvo inyati mhenyu herei
inyati mhenyu mukoma
aiwa tinotenda kuti matitsika muchirongwa
ako maraka tinogara ndiinemi ndikarega hangu kufona asi ndinotandira nemi zuva nezuva
aiwa tinotenda rambai muchititsigira
aiwa ichokwadi
tinzwewo pfungwa dzenyu
tinonzwa mwoyo kurwadziwa zvikuru nekuti hakuna anoda kugara kana tiri kuno tinenge tichitotaura kuti tiri kusango nekuti hakuziiko kumba saka kana tichiona hurumende ichiita zvainenge ichiita sezvizvizvi kuti vamunangagwa vaakutaura kuti nyika inenge yaane mari yayo gore risati rapera vasina kana kepi 1 yekuti tinyatsoona kuti vane direction yavari kuinda hatizivi kuti vanenge vachinyatsofungei kana kuti vari kunyatso vari kuona here kana kuti ithink vane problem I think there's a problem somewhere navo
asi vamakoni vamakoni kumba baba vakangokutaurirai vana kuti ha manheru ndofunga mungangodya nenyama yehuku munorambirei kuvateerera nokuti havasiro vanonyanyobika here
situation yepamba inotaura mukoma jonga kuti zveshuwa nyama yehuku tingangodye nayo apa ndokunge dziripo huku
aiwaasikandokunge
uchiziva kuti baba vane kabata kavamboisa
vanogona kuuya nebroila vanogona kuuya nebroila kwavaswera uku
kana kwavaswera unenge wazviona kuti pane zvavaita sei but kana takatarisa situation yatinayo ndeyekutoti fuel vakaikwidza kuinda ku$4 zvokuti hakuna nyika inotengesa fuel ne$4 hakusa hakutombotina nyika inotengesa fuel hakuna nyika ine expensive fuel sezimbabwe hatizivi kuti ivo dei vangovari munhu akati ngwarei handiti vaibvuma kuti ndakadyiwa maelection popinda vamwe voinjoya kugara munyika yakanaka inenge ichitongwa nevamwewo zvinhu zvichifambira munhu wese pavakatura nyika iyi pavakaita maelection vakatura nyika iyi yaive neUS dollar ndobva vakatadza kurimaintaina US dollar hakuzi kuti US dollar rakatadza kutomaintainwa kuramba ririmo musystem yenyika
yes chingotiigava vamakoni titorimwe muteereri pane mwe muteereri akabata
all right saka tinongoti dei vagonavo vangorizaina vasimudza maoko nyika yoindirira mberi zvakanaka munhu wese anoinjoya
ndizvozvo aiwa tichanzwawo kune vamwe vateereri kuti pfungwa yenyu vanoitambira sei tinotenda zvikuru vamakoni
tatenda baba
thank you so much tine vamwe muteereri vakabata vari parunhare vamanhanda makadi vamanhanda halo vamanhanda halo
halo muri kundinzwa
takukunzwai tatisingakunzwei makadii
tiripo kana makadiiwo ndikati nhasi nchangu chanisa rurume rumwe chete
taurakusiyirawo
vamwe mukana wokuti vagozotaurawo vajonga ichokwadi kuti ikonomi yedu kunyika kwedu haina kumira zvakanaka for years and years asi vanga vachiteererawo mafambiro angachita nyika kubvawo pazvatanga kushata vanonyatsonzwisisa kuti chasvitsa pakadero kuti zvisvike pakadaro chii however solution yangu ini nemaonero angu ndangani chifunga hangu kuti kudade hurumende yabata zvino zvichatu zvavanga kukonzekereka kuti ngatimbomukai maindustry vabatsire vekumaindustry ndanzwa hangu avo esenyu yamina ayo vachiti ah vane maindustry vakatamba nemari vachinotengerana motika zvavaifanirwa kunge vachishandisa mari iyo ichokwadi kuti zvinhu zvakadaro zvakakwanisika kuitika kuti vanhu vakashandisa mari nenzira isina chimiro chakanaka however zvanga dziri mari dzavo dzekumaprivate industry kwavo kwavari saka indaingoda pamwe kuda hurumende dei avira neplani yekuti vangotsvaga three major things zvavanokwanisa kubatsira this morning vajonga kangeni remufungeni ndanzwa news dzamangwanani I was so inspired neprogram iri kutorwa namaugandans variko mhiri kwamuri ikoko vaburisa mashoko okuti aiwo isa hatingatauri nyaya dzepolitics kumucha tikakanga tikatanga kuvhiringana nevemaopposition neveruling tichinetsana kudai nyika yedu inodonha pasi tinofanira kutobudirira kuti tichisapota nyika yedu tichikurudzira tourism ndopandanzwa vatendaibiti vachiti muzvinafundo unonzi neroi apo vari komenda vari kuovhasiri ndorimwe dofo nemi makambofunda mukasvika papi kuchaipo hatifaniri kudaro munyika nyika ndiyoda tinenge Zimbabwe chipiri ngatibatsiranei kuti nyika iwane kubuda kwakanaka irregardless of being opposition or ruling
30 seconds vamananda
nyika tine mweyo unoda kuvaka nyika
30 seconds
ngatini ngavatarise only three major things nedzi kumaini nekumafactory industries nefuel ngaive munyika chikwanise kuwanikwa so that the business
Thank you so much. Thank you, Mananda Maita Basa. That's our regular caller, Mr. Mananda, calling from South Africa. He says it's true that the economy is not well and has not been well for years. But those in the know are aware of the reasons why. He didn't mention the reasons. But he says that at least the government should try to revive the industries, the mining, and also the fuel. He says fuel should be available in the country. Mm-hmm. And he talks of Ugandans in the diaspora, whom he says shunning politics so that they make sure that their country's economy grows, because he says they are saying that their politics will affect their economy, especially tourism. That's Mr. Mananda from South Africa.
Mm-hmm.
Yes, there's another caller.
Hello.
Vamakoni tambotaura nao, vamakoni vachiri parunhare here. Ndofunga vaenda because yes tataura nao ndofunga Chris tinogona kudzokera kune vadare vedu
yes Jonga asiye kumnumzana Chuma mnumzana Chuma bayakhuluma lapha balaleli yes siyasizwela banye besithumela imlayizelo besithi ayisuswe ibond note kufakwe kumbe irand wena ukubona njani khona
well irand aso malito ipo modi la futa so male ekwele mbona hata the path that his excellency is taking towards ukufaka I currency yetu is going to be the correct path that path though should be seconded and sort of ratified by the resuscitation of industry so that it will begin to produce and export. And when we do that, then it means that we grow our nose. And so that is in the garden. So the currency of Paris currency to enter against the major currency or our dollar and land. So I think who did not say who ran and the societal over, it ran the Mendao, South Africa, and the economy is its own dimensions and I'm along them. Abamatrix is angone. So why in a collapse and rally, financialize in that service in that collapse? So I think a permanent solution is to have our own currency, backed, of course, by production. Ujonga, unfortunately, Akata and Daranga have a lot of sense. Could be, what can I do for my country more than what the government can do for me? And that's what the Ugandans have embarked on.
Yes.
And I think that is what we need to encourage as a people to say, wherever you are, what are you doing for the country? Instead of just wanting to play politics all the time. Because like I've always said, you must disengage from the political gear and engage on the economic and developmental gear. And that kind of gear does not matter with the MDC or ZANU-PF or what other party. What matters is that you are Zimbabwe and you want to preserve the legacy of your country, which is Zimbabwe. And once we work with that kind of spirit, all of us together, then we begin to move. Not to have a whole person, honorable for that matter, a lawyer and learned, going overseas there in London and demonize your own country and really make your country look like it's a shithole. And then you ask yourself, when, how do you then expect other people to respect you if you can't respect yourself?
Nasi ndoda kudimura nyaya nekuti vanozvibonetsa nevateereri. Saka vabvo vangotaura ndokushandisa rurimi rumwe chete nhasi.
Unfortunately, what I've realized about you guys that kana muno kakotaura zvinhu zviri pro sort of a certain stance. Muchada kuti muzova
vabata vanga. Dai tichidaro vachuma tisinga tokutsvagai.
Kana muno echishoropodza chete choropodza chete. That should not be the case, my brother.
No. Vachuma dai tichidaro dai tisingatokutsvagai dai vamanhanda tisingatovatsvaga dai muchiteera chirongwa chedu vamanhanda dzasai pavapinda muchirongwa vatotaura vega kuti nhasi handisi kugarisa nokuti vanogara vachinetsana nevateereri isisi tichitonzi munodaidzirei vamanhanda nokuti vateereri havadi kuwanzwa asi isisi Studio 7 iburiro revanhu vese vanobvumidzwa kupinda muno asi tine nguvawo hatingape munhu 30 minutes kana akanga asiri guest wedu sezvakaita imi saka tichikukatai futi kana pakapinda muteereri vamuchekeza chaiwa vari neutral tiri kuvadaidza vachitaurawo kana pakapinda muteereri toa timbobatai titore muteereri ndozvatinoita kupa vanhu vese mukana taura henyu vachuma
zvanzvika mukoma wangu it's not an anonymity or a fight. I was just saying the point kuti what we need to do tinoda kuti timboitawo positive about our country. This is our only country. Hapana imwe kuti Zimbabwe one. So let's try and be positive about it. Let's try and see how can we best do this thing to it. This thing will not work on its own. It will work because we all want it to work.
It will
so work. It will 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 work. Because that's the legacy that we're going to leave for our future generations. So if we approach it with that hostility of always wanting to engage in fight and stuff like that, we will never succeed.
Ndizvozvo, thank you so much. Vachuma, ramba henyu muri parunhare. Tiri kuedza kubata vamwewo kuti vange vachipinda muchirongwa tichinzwa pfungwa dzavo. Nhare ndodziri kumboti tinetsei. Tomboona kuti vateereri veStudio 7 vanyora paFacebook page dzedu vari kuti chii. Ndotanga hangu nekutarisa paVOA Shona. Hanzina vaEmmanuel Nyakonda, excuses after another. Then mukoma Jacob Saint Van Fish vari kuti rest in peace vimba yeJava tsvangirai. Ndofunga vari kubata maoko kushaya kwa amai vimba yeJava tsvangirai Java ndova vari kubata maoko. Then kuita mukoma Genius Big Mube and watching from Cape Town. Then Emmanuel Nyakonda angoseka zvake achibva anyora kuti hanzi chaura chinhu ichi. Darlington Nyamutswa hanzi mushamarari mune fevha, vanhu vakashoropodza ZANU PF you defend them. Munhu abvapo uyo ashoropodza biti. Imi mukaramba makanyarara, muri kunzwa vachuma zviri kutaurwa pana. Mumwewo ari kuona maonero akasiyana nemi ari kufunga kuti ndiri kufevherawo vari kushoropodza vabiti. Ndo zvavari kutaurawo asi ndatotaura kuti hatigone kukurukura nenyaya yavabiti nekuti havasi pachirongwa. Then koita mukoma Darlington, mukoma Steve Cheeks. Hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete ndokuti vanopikisa. Hanzi vashaye zvekutaura. Ndimukoma Steve Cheeks awo. Hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete. ndo kuti vanopikisa vashaya zvekutaura ndo zviripa shona Facebook page yedu zvirikubva kune vateereri Chris.
Yebo Jonga, ye la sesindebeleni bakhona abalobileyo silo Austin Ncube othi kunzima bakithi usikhumbuzo umlalazi uthi uhulumende kavule amabhoda abantu bavunyelwe ukudlula lempahla bengahlukuluzwa ikakhulu ukudla. UPamela Khumalo uthi yena salibonani emsakazweni, hayi siyaphila Pamela. Usikhumbuzo umlalazi uthi khuluma isintu babachuma please. Hayi ibabalalele silabo abasithumele ama messages si lo mlalelo omunye Jonga.
Tina mkoma Donald Mamboma, mkoma Mamboma 30 seconds zenyu kuti ga.
Alright mkoma Jonga maita basi. Na mkoma Gibbs, na mkoma
Chris Gande.
Ai no mkoma Gibbs alright.
Eh taurai. Na
mkoma Nanda, vamananda vanondi nezemshana. Ndiyo garantiwa wawachifona pa zvirongwa zvekuno kupa SFM radio muno South Africa vachinyaya kukumbulira nenyaya yekuda vanhu vanochaira marori aya vari kutsungidzwa kuDurban nevanhu vemuno aya. Asi kana vava kuzobuda vachitaura pana vanoita senge vachipembedza hurumende yekumusha, dei kana hurumende yekumusha vamana yakanaka vamanhanda vangade vari kumusha kuZimbabwe vasingadhraivhi marori vachizofona vachinyaita nevanhu vemuno. Tinodadiwa vanongoneteka semwana wese weZimbabwe. Ndishaa tei vachitikana vasika pakuda kuzotaura panapa senge vari kupembedza hurumende kumusha. Hapana chakanaka chiri kuitwa nehurumende full stop. Depa pano chakanaka tiri kumusha including iwo vamanhanda vacho.
Ndo aiwa ndo maonero avo
taura gada kuvaudza kuti vamanhanda ka ndoga vanonzi Romeo mukoma yavo ndoga ndivazwa everyday each everyday vanofona pa SFM radio.
Chinosiyana mukoma mambo ndechekuti ka zvinodependa kuti ku SA radio kwacho kwavanenge vachitaura topic yakaitawo sei, saka isi vanhu tisingaiteera hatizivi kuti vanenge vachitaura nezvei, tinongoteera zvavari kutaura pano nepfungwa dzavo tichivapa mukana wekuisa pfungwa dzavo. Handiri matonzwawo vamwe vari kuti ndiri kuvadimura vamanhanda, imi maa kuti vamanhanda havafaniri kunge vachitotaura pano.
Aiwa ndo zvandoreva kuti kana sei vachidzori kana vava kutaura pastudio seven voita sekuti vari kupembedza hurumende yekuZimbabwe vachifona kunoko kusouth africa kwavanogara pane vachireiza macomplaints vanhu vemuno. Saka dei nyika yedu yanga yakanaka vangade vari kuZimbabwe vamanhanda kwete vachidhraivha matraki muno.
Ndizvozvo aiwa maita basa
zviri kuitika,
maita basa mukoma mangoma
mamainingi vanhu vari kuchera vana vamunangagwa na zunaidi moti vari kuchera kumakromu kwekwe matraki anongoya everyday kunoko.
Maita basa zvikuru.
Kana one chakativhiropa kunzvimbo iyo hakuna kumhondi kumusena kumvuma hakuna kana one.
Thank you so much. Tichapa mukana vamanhanda vagozodzoka zvakare vagopindurawo vachizvidefenda. Thank you so much mukoma Mamboma.
Maita basa mukoma.
Thank you Chris Manzwa kuna vamamboma ndafunga vombopinza vamuchekeza.
Yes Jonga. Mnumzana Mchekeza. Hello Mchekeza.
Hello.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi wena uthini ngodaba lwemali lapho ukuthi kusungulwe imali entsha kumbe kulethwe eSouth Africa iRand, ubona ungani kuyini okungaphathisa uZulu?
Into engaphathisa uZulu Chris ukuthi abantu beZimbabwe basebenze balethe imali yabo. Uyabona nxa sizalethe iRand lapha kuhle siyalifuna lapha. But abantu laba babe lolwazi ukuthi iRand nxa libuya lapha iSouth Africa ayidonate iRand eZimbabwe. Ilizwe ngono lisebenzise whether ama minerals or anything ukuthi bathenge iRand leliyana libuye lizosebenza. Instead ukuthi siphile sithenga imali zamanye amazwe zibuya, it can be done as a stop gap measure even in short term. But kube le plan eyenzwayo ukuthi thina how are we resuscitating industry yethu, sifuna kobulawayo lapha sibuyele lapha sethi kontutu ziyathunqa sibona industry sebenza ama factors sebenzi a generate imali. Nxa eza generate imali, imali elapha izaqina because iyaba seyisekelwa nge activity eyenzwayo.
Hayi siyabonga kakhulu ngombono wakho, ungayalo lokho bambile. Siyaphenduka kuwe sithathe umlaleli. Hello Moyo.
Yebo Lingani.
Siyaphila Moyo, kunjani?
Hayi mina ngizithilele kakhulu.
Ye, usithinta ngapi?
Mina ngisesilobela.
Oh, esilobela. Ya ungasiphathisa kuhlelo lwethu lamhlanje.
Ye, ngiphukuthele kakhulu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalabo abakhuluma besupport uhulumende ngento ezenzakalayo. Ngizathanda ukukhuluma ngalo baba uThembani obesithi kwakona uhulumende kala ma-business yawenzayo ukuthi into zikwere nje. Anti uhulumende ngiyesikhangelele kuye ukuthi kuze athiwe nguhulumende ukhangele ilizwe, ukhangele ukuthi ayehlisele iy'ndubo zelizwe ezibona ezigangana nozulu zibe ngcono ngenxa kahulumende. Uhulumende ngiyesikhangele ukuthi abone ukuthi lapha sokukhwelile sokuphambaniseka ayehlise. So nxa bena besehlule ukuthi bafake ama-press control yikho phela ukwehlika kwangona. Kanti nxa besesaba abantu bona batho ukuthi ozalungisa mbani bona bayibo bathi bayakhokhela besesaba. Ikwesaba, so umuntu wesabayo vele sithi useyehlulekile. Ngoba umuntu ongamtshaya ngesibhakeri awe, avuke umtshaye awe, avuke ayesethi hayi mbambeni nisukume, kumbe mbambeni lami ndifele akuyenzi. Ukutshaya usiwa uthi ukuthi useyehluleekile. Bayehluleka laba bantu, ukwehluleka ukwehlisa amapreze bayehluleka bayesaba. Sekela bachiye kungena abanye abantu abangakwanisa ukubana bayenza into zilengcono kuzulu. Kangabe bekho isithelo kokuthi sibhane isikhathi, isikhathi sokubulala bethethe into zilungile kumgabe mani. Sebesitshela ukuthi kathi sibhane isikhathi sibaphe isikhathi sokubulala, bebelokhu besibulala thina. Sebekhuluma nanzi vision 2030, umuntu ole 40 years usayakwenzani, umntwana ongena ugrade 1 kasayifunda phe 10 years ehlezi umntwana emelele uvision 2030 nalo. Indawo besitshela into ezingalalelekiyo so laba bantu. Kabasuke kungena omunye umuntu ubukhosi ngamazolo buyachikachiyelwana lokhu, asikho komuntu, asikho kwezinza. Indawo esenza so singabantu sibegazi kathi siyazama ngazo usebenza uthini akuphuma imali ukuyibhondi kwabo lokhu eyi imuli yapho suthi kanti kumbudla imali awuthengi lutho, kodwa uthi uvele emsebenzini ulisebe uhotile okuyimali kwangikhona kuhle kuphephuke wonke awuthengi lutho. Nxa kuthiwa impuphu okuyi-10 kg $20 shuwa wena uhola $200 ungathenga okuyi-20 kg khonoko kwempuphu ufuna into eziningi ezifuneka endlini ithukela. Ichukela $12, $15 2 kg. Akuthi nje lesho hayi abantu laba sebesidayisa nzima thina kabathe basuke bahambi.
Hayi kuyezwakala. Wathi siza ukuthi baba uchuma uthini baba chuma yamuzwa lapho.
Bona bochuma bebakhanya bayasuta ochuma bengabe sitshela ukuthi kwakona bayehle ukukontrola izinto. Into ehle ukuthi bakontrola izinto bengukhulumende kuyini. Umgabo wayekontrola izinto zazihamba kuhle kathi sibona bangenile bathatha songani ngumuthi wamagundwane obulala khonapho babathengisa umuntu wamagundwane ahamba meze ukuthi umuntu wamagundwane obulala khonapho uthatha ilizwe lehle libulale khonapho. Indaba esenza so basithalise nzima mani laba bantu. Hey
chuma nanti udaba
ngombani isifunda ngomoya ngombani isifunda abantu.
Hayi khulumani indaba thuma, khulumani indaba siyatho, khulumani indaba
lazwana baba ungabungena ngokuthukuthela ukuthukuthela unqedo sicina ungasacabangi
ngilala
ngibona uyenza izinto zibe ngcono. I'll give you one example. Sina sine control khona uMinister of Transport ngabe emabhasini ezuku asiphiswe ngohulumende ngoba ule control i-department yakhe i-under i-department yakhe uyakukontrola number one. Number two, uhamba sinamalukathi ama-silo shops esiwafakile kathesi weba uhulumende uyafaka ama-subsidy angithi e-grain marketing board ngale sokubuyiswa-ke ama-products ama-basic products ukuthi achiphe unfortunately ngenxa yentona lana ukuthi kona sokurethiwe idollar le-RTGS dollar yikho sokwenza ukuthi kona impuphu lana ngoba impuphu lana ungakhangela nxa sisithi kona i-$20 RTGS ungayiretha nge-interbank rate lana engu-5 ungadivida u-20 into 5 kuba yi-$4 kodwa sowenze i-blamake lana ngo-3 it comes to about $3 something like that. So khona kona kuyenzeka futhi naye uhulumeni asho ukuthi ubekelele izinto zisenza. Kodwa kule izinto baba ezingiramazi kahulumeni phakathi ngoba ngama-private owned enterprises lawana amabhizinisi azimele wodwa. Abazenzela izinto zakhoda uhulumende ufuna ukwenza into kanti bona i-market prosperity ukuthi kona i-demand and supply ibe yiyo etshoyo ukuthi into zihamba njani kodwa lapha akwanisa khona uhulumende uhlala vele ezama ukuthi ayenzele abantu kube nganeno yiko kona iyo mzekeliso wamabhasi nalawo ingathi sozikwethi bakhada ama-50 cents khona ngiyigadi yena namhla iwezigune nge-50 cents so uhulumende uyazama lapha akwanisa khona but kulezi indawo lapha angenelisi khona ngoba akukho kuye so into ezimele yodwa laphana baba so lokhona sokudingakala ukuthi kona abantu bona laba abahipha abanikeza ngamabhizinisi lapha babe lo mdlanga yedwa kambe siwa ngenzani ngenzani abanye abantu bakidi ngokufuna imali ngokufaba imali kuphela nje singazondanga sibonisa nokuhle zawonde kona sisenya phambili wena nxa ukuthi kona uhulumende ngaphume kungene ubani ayenzeni asitshengise konto uyakwazi ukwenza ngoba mna ngijayela ukuthi ona nxa ufuna uyakwazi ukukhokhela qala ungakabi phakathi kuhle sibonte njani kodwa ayesesibonile kahle sofa akuye sayisa kade nje kabunye umuntu angangena lapha uyaba waste zamingi nama-detectors esiwaziwo uyidi amini labanye abanjalo even including owethuwabomkhathi khona kuzoba waste zakati ngoba sesibonile umuntu esisephandle engakabi ne-state power engabi ne-state machinery kodwa ukhanye kuyona kuhamba njani kusekuyethize vele umuntu angangeni so mina ngithi kona instead asikhangeleni kungenakuzonda baba kungenamzondo phakathi kodwa sibe sober about it you discover that uhulumende is trying his best kodwa kula bantu abajikele iziphanela emsebenzini lowo.
Hayi, kuzwakala. Siyathemba umlaleli usuthisekile yini ngempendulo kababa uJuma.
Hayi, into engihlupha kuwa bajuma nxa bebuya bekampeni ukuthi sibavotele bathi bazasenzela saka nxa sebesefuna ukusenzela bathi sithini sebethi thina sizicontrolele yini ama-prize lawa yinto ehluphayo ngoba urhulumende kumele abantu so urhulumende kunomunye umuntu kathethe onganakhala mvela emsebenzini ngikhala kuyimali kwami okulutshwana kuyi-200 engikuholayo kodwa ongasebenziyo udlani ulokhu emelele ukuthi amelele ojuma kuzalunga sibaphisa kuzalunga thina kodwa nxa bebuya besithi sivotelani bathi sivotelani siliyenzele ukuthi nokuthi so thina nxa sibavotela ojuma sibavotela sithembile ukuthi bazasikhangela bazasiyenzela kathi sibe silahlile yingobona bathi sibavotela sibe silahlile totally because nxa sebesithi asikwanisi lokhu nalokhu akuyenzi ukuthi uhulumende akhuluma umlomo ukuthi kakwanisi kayenze ngoba simvotele uhulumende kayenze kayehlise ama-prize.
Hayi, kuyezwakala. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye sesizafika emaphethelweni ohlelo. Sibongile kakhulu mlaleli.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi nje ngingena isikhathi sesiphelile. Ngiyabonga ade ngifuna ukukhuluma lalo Juma.
Hayi, amalanga amaningi siza kudinga ukukhulume laye.
Hayi, siyabonga.
Okay,
thank you so much. Rikaindi kumhanya kuna vamuchekeza nguva zvadza mhanya wokudai. Vamuchekeza tanzwa vachuma vachitaura nyaya yemashops eGMB. Muri kuona ari kubatsirawo zvakadi kune vatengi.
Mashops eGMB ari kubatsira kune vatengi. Zvinhu zvakanaka izvozvo. But tinotarisira kutizvo tisararama namashop eGMB chete. Toda business community yose ibe ne fair competition vabate vatengi vavo savatengi vamazuva ose vavanoda kana zvinhu zvakaipa vavanoda kana zvinhu zvakanaka JMB ivuyewo ichicomplimenta zvinenge zvichiitwa namamwe mashops aripo.
Thank you so much. Vachuma mashoko enyu ekupedzisira.
Mashoko anopedzisa kuti let us disengage by gear politics. Timo ingenja gear development. Iroro chete ndo gear together with Zimbabwe. Isinikire food, economic aid, imuke, ishande, mezomene. Tikara matrimi mpolitics umu. Apana chati no one. The end result, you are all going to be poorer.
Thank you. Thank you so much, Chris. I think we've come to the end of the
of
today's stress. You always remind listeners there's no extra time.
Oh, yeah. It's done, it's done. Until we meet next time, this is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Murara Zvakanaka Vateereri.